This message, I Know, by Brother William Marion Branham, was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, April 17, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii, ndinoziva, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa mangwanani esvondo yeEster pakubuda kwezuva kubvumbi 17, 1960. Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA.
We're certainly a privileged people to be here this morning, be alive on the earth, to see another great time of Easter. Easter always brings such a glorious thing to us, the new hopes, and how great.
Zvirokwazvo, tiri vanhu vane mukana wakanaka, kuve pano mangwanani ano, kuve vapenyu panyika. Kuona imwe nguva huru yeEaster. Nguva dzose Easter inounza chinhu chakabwinyiswa kwazvo kwatiri. Tariro itsva uye zvikuru zvakadini.
Just as I walked into the room back there this morning, someone met me and said, Brother Branham, you know, a little baby or a little child or someone was prayed for at the Chautauqua last year that had to have its heart removed and valves or something fixed on it.
Zvino, ndichingopinda mukamuri kumashure uko mangwanani ano. Mumwe munhu asangana neni ndokuti hama Branham, munoziva mwana mucheche mudiki, kana mwana mudiki, kana mumwe munhu. Akanamatirwa kuChautauqua gore rapera. Uyo aifanira kubviswa moyo wake uye mavharuvhu kana chimwe chinhu choiswa pauri.
Said the baby was healed and in the building this morning, and sitting here this morning. So that's fine. We'll have a little testimony from it just maybe before we strike the other service. And we're just a happy people.
Ati, mwana mucheche wacho, akapozwa, uye ari muchivakwa mangwanani ano, kutaura chokwadi. Uye akagara pano mangwanani ano. Saka, zvakanaka, tichava, nechapupu chidiki. Kuva kwaari, pamwe tisati tatanga imwe shumiro, uye tingori vanhu vanofara havo.
Now, I'll ask Brother Neville if he'll get a scripture reading of Matthew or Luke 1 of the resurrection. If you haven't already read it, have you, brother?
No.
So while we're making ready for prayer.
Zvino ndichakumbira hama Neville, kana vanga wana rugwaro, rwekuverenga, rwaMateu kana Ruka, rumwe. Rwerumuko, kana, manga musati, matoro uverenga kari. Manga madaro here hama, saka patiri kugadzirira munamato.
And now following this service will be the healing service. After this service is over, then you go to your breakfast, then after that we'll return again at 9:30 and begin another service, and then healing services will follow that.
Uye zvino, chichatevera shumiro ino. Kuchave neshumiro yekunamatira vanorwara. Mushure mekunge shumiro ino yapera. Mubva maenda pakunodya kwenyu kwemangwanani. Zvino, mushure meizvozvo, tichadzoka zvakare na 9:30 uye totanga imwe shumiro. Uye ipapo, shumiro dzekunamatira vanorwara dzinotevera izvozvo.
And then baptismal services will follow that. And what a beautiful time it is for baptism. Oh my, the resurrection, that's why we are baptized, because he raised again.
Uye zvakare, shumiro dzeru babatidzo, dzinozotevera izvozvo. Uye inguva yakanaka sei, yekubabatidzwa. Oh, ini zvangu, rumuko. Ndosaka tichibabatidzwa, nokuda kwekuti akamuka zvakare.
I remember before we got our baptistry here, I used to take them down on the river down here at early, cool, frosty, like mornings, and baptize the people down there on the river. And something about it that just it's a sacred time, Easter. It's a great time.
Ndinorangarira tisati tave nedziva redu rekubhabhatidzira pano. Ndaisienda navo zasi kurwizi, zasi kuno. Rungwanani ngwanani, mangwanani aitonhorera. Achiita seaive nechando, uye ndobhabhatidza vanhu zasi uko kurwizi. Pane chimwe chinhu nezvazvo icho, chekungoti inguva yakayereswa. Easter inguva huru.
I was looking at Brother Pat Tyler sitting over here. I was just talking to someone last night that our last meeting in Oklahoma, I've tried to, trying now, and I'll announce this, to lay aside until God would call me to do it my old ministry of discernment, because I think beginning, it's the new ministry is coming in.
Ndangandaka tarisa, Hama Pat Tyler, vagere neche apa. Ndakanga nichingo taura, ne mungwe munhu usiku wapfuura, kuti musangano wedu wekupedzisira ku Oklahoma, ndakaedza. Ndichiedza zvino, uye, ndichazivisa izvi. Kuisa parutivi, kusvikira Mwari, vandidaidza kuti, ndizviite, shumiro yangu yekare yekunzvera, nekuti ndinofunga, kutanga, ndeiyo shumiro itsva iri kuuya.
The other night, no one knowing nothing about it, tested on a child coming across the platform, had been born blind, a baby, and was totally blind, about a 16-year-old boy, and just immediately he let us scream out, Brother Branham, I can see.
Umwe usiku, pasina munhu aiziva chinhu, nezvazvo, ndakaiedza pamwana aiuya, nepapurati fomu, aiva akaberekwa ari bofu muchechi, uye akange ari bofu zvachose, angangoita mukomana ane makore 16 ekuberekwa. Uye pakarepo akabva aridza mheri. Hama Branham, ndave kuona.
And Pat was standing there right with the boy when his eyes come open for the first time in all of his life.
Amen.
And so I trust that you here with great anticipations with myself. I'm looking for something God to do for us and bring us up to another level than what we have been.
Uye ipapo, uye Pat, aiva, tai. Akamira pajo chaipo, paiva nemukomana. Maziso ake, paka vurika kekutanga muupenyu wake wese. Uye saka ndinovimba kuti, imi pano. Nekutarisira kukuru, pamwe neni, nirikutarisira chimwe chinu. Chokuti Mwari vatiitire. Nekuti unza kumusoro, kune chimwe chiyero. Kufura, zvatange tiri.
Let us bow our heads now for prayer. Our gracious Heavenly Father, as we have gathered this morning here in the little church by the side of the road,
Ngati kota misemi sori edu zino kuti tinamati. Baba vedu vekudenga vaninyasha. Sizo ataunga anamangwana ni ano pano muchechi diki ilipatiri penzira.
We are grateful indeed for thee for all this means to us, and especially on this Easter morning. If there had not been an Easter, we would have not been in the condition we are today.
Tinotenda zviro kwazvo, nokuda kwenyu, nezvinoreva zvose izvi kwatiri. Uye zvikuru mangwanani ano eEaster. Dai paive pasina Easter, tingadai tisina kunge tiri muchinano.
That Easter is what sealed all of God's promises. It confirmed them to us, everything that He ever promised. It was all made a reality on Easter. One of the greatest days of celebrations that we can have in the year.
Kuti Easter, ndiyo yakasimbisa vimbiso dzose dzaMwari. Yakadzisimbisa kwatiri. Zvese zvavakavimbisa. Zvese zvakaitwa mazviro kwazvo paEaster. Rimwe remazuva makurusa emhemberero ratinogona kuve naro mugore.
We would ask, Lord, today that you will comfort our hearts as we sit waiting and under anticipations for the Holy Spirit.
Uye taikumbira Ishe nhasi kuti munyaradze mwoyo yedu patiri kugara. Takamirira uye tiri pasi.
Who came after Easter to come upon our hearts and to comfort us and to restore our faith in great powerful measures that we might walk the life that Jesus has ordained for us to walk.
Wakauya mushure me Easter, uye pamoyo yedu, uye, uzotinyaradza, nekudzoreredza kutenda kwedu, muzviyero zvikuru zvine simba. Kuti tikwanise kufamba upenyu uho Jesu akatitemera kuti tifambe.
We would pray for each and every individual, and especially for those who are shut in and cannot get to the services anywhere today. God be with them.
Taina matira munu. Mungwe ne mungwe. Uye kunyanya kune avo vakavharirwa mukati. Uye vasingakwanise kusvika kushumiro. Chero kupi hako nhasi. Mwari ivai navo.
And may this Easter find a real Easter for them, a raising from the bed, and a new health that they have never known before in life. Grant it, Lord.
Uye dai Easter ino. Ikavawanira Easter yema zviro kwazvo. Kumuka kuva pamubhedha, uye neutano hutsva, wavasati vambobvira vaziva muupenyu. Zviitei Ishe.
May every preacher, every servant you have around the world today that's celebrating this great memorial, may they have unction and strength and power to bring to their congregations the waiting sheep the food that God has in store for His people. Grant it, Lord.
Dai muparidzi wese, muranda wese, wamuinae pasirese nhasi, arikupemberera, rangaridzo huru ii. Dai vava nekuzodzwa, nekukwanisa uye, nesimba, kuunza kuungano dzavo, makwai akamirira, chikafu icho, Mwari, chavaka chengetera vanhu, vavo, zviitei Ishe.
We wait for our portion humbly in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Tinomirira mugove wedu, mukuzvininipisa, muzita raIshe Jesu Kristu. Amen.
I'm going to have Brother Neville now to read the scriptures
for
the rest of it.
Did you go to
Matthew 28. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulcher.
No kupira kwe sabata. Kwava kutanga kuyedza no musi wekutanga. Kwe viki, Maria Magadareni, ni mungwe Maria wakau ya kuzoona bwiro.
And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it.
Zino, tarira, kwakavapo, kudengenyeka kukuru kwenyika, nekuti mutumwa washi, wakaburuka kuva kudenga. Uye, akauya, akakungurutsa ibwe kuva pamukova.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
Chiso chake, chakenge chakaita semeni. Uye, nguo yake, yaka chena sechando. Zino, varindi. Vaka dedera, nekumuchka, vakaita seva kafa.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Zino mutumwa akapindura akati kuvakadzi, Musachka imi. Nekuti ndinoziva kuti, munotsvaka Jesu, wakanga akarovererwa pamuchinjikwa. Hapo pano, Nekuti wamuka, sezva akareva, uyai muone panzvimbo, pakange pavete Ishe.
And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you.
Kurumidzai muende, mundoudza vadzidzi vake, kuti, wamuka kuvakafa, uye tarirai. Anokutunga mirirai kuGarirea. Ikoko, muchamuona. Tarirai, ndakuudzai.
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
Zvino vakakurumidza kubva pabwiro, vachitya nekufara zvikuru. Vakamhanyira kunounzira vadzidzi vake shoko. Zvino vakati vachienda, kunoudza vadzidzi vake. Tarira, Jesu akasangana navo, achiti, kaziwai, zvino, vakauya, vakabata patsoka dzake, vakamunamata.
Then said Jesus unto them, be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Zvino Jesu akati kwavari, musatya, endai munoudza hama dzangu kuti vaende muGarirea, uye vachanondionako.
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priests all the things that were done.
Zvino vachiri munzira, tarira, vamwe vevarindi, vakapinda muguta, ndokuratidza vaprisita vakuru, zvinhu zvese zvakaitwa.
And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, say ye, his disciples came by night and stole him away while he slept.
Zvino vakati vaungana nevakuru, vakarangana, vakapa varwi mari zhinji, vachiti, taurai muchiti, vadzidzi vake, vakauya usiku, vakamuba apo, ivo vavete.
And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure him. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day.
Uye kana izvi, zvikanzwikwa nomubati, tichamunyengetedza nekumuchengetedza. Zvino vakatora mari uye vakaita sezvavakadzidziswa. Chitaurwa ichi chinowanzotaurwa pakati pevaJudha kusvikira zuva ranhasi.
Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted.
Zvino vadzidzi vane gumi nemumwe vakaenda kuGarirea, kugomo, ravakarayirwa naJesu. Zvino vakati vachimuona, vakamunamata, asi vamwe vakakahadzika.
And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Zvino Jesu akasvika, akataura kwavari achiti, simba rose rakapiwa kwandiri, kudenga nepanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba, Nere Mwanakomana, Nere Mweya Mutsvene.
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
Muvadzidzise kuchengeta zvinhu zvese, chero cheizvo zvandakakurayirai, uye tarirai, ndine minguva dzose, kunyange kusvikira kumagumo enyika. Amen.
And his blessings to the reading of his word. Now, we would announce again now that the services and for the morning will continue on at 9:30 as soon as we are from this morning service now. And then we call this our sunrise service.
Vawedzere maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko ravo. Zvino tingati kuzivisa zvakare zvino kuti shumiro uye yemangwanani ichaenderera mberi pana 9:30 nekukurumidza patinobva pane ino iyo ino shumiro mangwanani ano. Uye zvakare tinoidaidza kuti shumiro yedu yepakubuda kwezuva.
And we have some great things to report to you about the meetings as past.
Uye tiri tine zvimwe zvinhu zvikuru zvekukuudzai pamusoro pemi misangano yakapfuura.
And we want you that's sick and afflicted, all of you to come with faith this morning to believe that this resurrected Jesus lives today.
Amen.
And he's just the same man he ever was. He hasn't changed a bit.
Uye tinoda kuti imi munorwara nekutambudzwa, mese zvenyu kuti muuye nekutenda mangwanani ano, muchitenda kuti Jesu uyu akamuka, anorarama nhasi, uye anongova mumwe chete sezvo akagara ari haana kushanduka nepadiki zvapo.
Now I want to read a little portion of scripture here found in the 19th chapter of Job, beginning with the 15th verse.
Zvino ndinoda kuverenga chidimbu chidiki chegwaro pano rinowanikwa muchitsauko 19 chaJobho, kutanga nendima 15.
They that dwell in my house, my maids, count me for a stranger. I am an alien in their sight. I call my servant, and he give me no answer. I entreated him with my mouth.
Avo vanogara mumba mangu, varandakadzi vangu, vanonditi ndiri mutorwa, ndiri mweni pamberi pavo. Ndakadana muranda wangu, asi haana kundipa mhinduro. Ndakamukumbirisa nemuromo wangu.
My breath is strange to my wife, though I entreat for the children's sake of my own flesh.
Kufema kwangu hakunzwisisike kumukadzi wangu, kunyangwe ndakakumbirisa nekuda kwevana venyama yangu pachangu.
Yea, young children despise me. I arose and they spake against me. All my inward friends abhor me, and they whom I love are turned against me.
Hongu, vana vadiki, vakandishorawo. Ndakamuka, vakataura zvakaipa pamusoro pangu. Shamwari dzangu dzose dzepamoyo dzakandisema, uye neavo vandaida vakandipandukira.
My bones clave to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. Have pity on me, have pity on me, O ye my friends, for the hand of God has touched me.
Mapupa angu akanamatira kuganda rangu nenyama yangu, uye ndapunyuka neganda remeno angu. Ndinzwireiwo tsitsi, ndinzwireiwo tsitsi, o imi shamwari dzangu, nekuti ruoko rwaMwari rwandibata.
Why do you persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Oh, that my words now were written! Oh, that they were penned in a book, that they were graven with an iron pen and laid in the rock forever.
Munonditambudzireiko saMwari, musingaguti nenyama yangu? Oh, dai mashoko angu zvino ainyorwa. Oh, dai ainyorwa mubhuku. Dai aitemwa nepeni yedare, nemutobvu, mudombo, nekusingaperi.
For I know my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Though at the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God.
Nekuti ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama, uye kuti achamira pazuva rekupedzisira panyika, uye kunyangwe mushure honye dzemunyama dzaparadza mutumbi uyu, kunyangwe zvakadaro munyama yangu ndichaona Mwari.
Whom I shall see for myself, mine eyes shall behold and not another, though my reins be consumed within me.
Wandichazvionera meso angu achaona, kwete mumwe, kunyangwe itsvo dzangu dzapera mandiri.
I would like to take for a text there, found in this Job 19, I know.
Ndinoda kutora chidzidzo ipapo chinowanikwa muna Jobho uyu 19. Ndinoziva.
The patriarch at this time was somewhat like we are today. He had been in deep troubles, as we call it, high waters, and he was desperate.
Mukuru panguva iyi akange akaita sekunge zvatiri nhasi, akange ari mumatambudziko makuru sezvatinozvidana mvura dzakakwirira. Zvino akange apererwa.
Many days it sat on the edge, and was trying to find words to console him, trying to find something that would give him courage and something that would be a comfort to him as he seen his life fading out of him.
Mazuva mazhinji aigara pamurwi wemadota uye achiedza kutsvaga mazwi ekumunyaradza achiedza kutsvaga chimwe chinhu chaizomupa kushinga uye chimwe chinhu chaizova nyaradzo kwaari paakaona upenyu hwake uchidzikira kubva maari.
First place, he was an old man, somewhat 90 years old, and he has been stricken by the hand of God. Now we know that God had not touched him with his hand, but that God had permitted Satan to touch him.
Chekutanga akange ave murume akwegura angaite makore anenge makumi mapfumbamwe ekuberekwa uye akange arohwa neruoko rwaMwari. Zvino tinoziva kuti Mwari vakanga vasina kumubata neruoko rwavo, asi kuti Mwari vakanga vatendera Satani kuti amubate.
God only has agents to do things. God wants an evil done, he just turns Satan loose to do it. And if he wants good done, he has his servants, he turns loose to do it.
Mwari vane vatumwa bedzi vokuita zvinhu. Mwari vachida kuti chakaipa chiitwe, vanongoregedzera Satani kuti azviite. Uye kana vachida chakanaka chiitwe, vane varanda vavo vavanosunungura kuti vachiite.
And Satan had touched Job for a purpose of trying, because he and God had had a debate.
Zvino Satani akange abata Jobo nechinangwa chekumuedza nekuti iye naMwari vakaitirana naro.
And God told Satan that I've got a servant in the earth, there's none like him. Whatever I say to him, he'll do it. He's a perfect man and a just man.
Uye Mwari vakaudza Satani kuti ndine muranda munyika, hakuna akafanana naye. Chero chipi chandinotaura kwaari anochiita. Murume akakwana uye murume akarurama.
Satan said, if you'll just let me have him, I'll make him curse you to your face.
Zvino Satani akati, kana mukangonditendera kuti ndive naye, ndichamuita kuti akutukei kumeso kwenyu.
Job, not knowing all these things going on, it brought the patriarch into a deep distress. Yet somehow, when all was gone from him, he still maintained his position in Christ. I know my Redeemer liveth, he said.
Job asingazive zvinhu zvese izvi zviri kuitika, zvakapinza mukuru mukushungurudzika kukuru. Asi zvakadaro neimwe nzira, apo zvese pazvakange zvabva paari, akaramba akachengeta chinzvimbo chake muna Kristu. Ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama akadaro.
Amen. Now we come to those places. We all come. And I believe that today that we are gathered here for something like that same purpose. We are all on the ash heaps.
Zvino tinosvika panzvimbo idzodzo, tose tinosvika. Uye ndinotenda kuti nhasi kuti takaungana pano nekuda kwechimwe chinhu chakaita sechinangwa chimwe chete ichocho. Tese tiri pamirwi yemadota.
We have our troubles and our ups and downs and our bad moments and our sicknesses and our heartaches and our disappointments.
Tine matambudziko edu nenguva dzedu dzekufara nedzekusafara, nenguva dzedu dzakaipa nehurwere hwedu nekurwadziswa moyo kwedu nekuodzwa moyo kwedu.
So we come like this of a morning, this Easter morning, to find words of comfort like Job was trying to find from his friends.
Amen.
Saka tinouya sekudaro ari mangwanani mangwanani ano eita kuti tiwane mashoko enyaradzo. Sajobo aiedza kuti awane kubva kushamwari dzake.
None of them could give him any consolation. Because of his trouble, they were accusing him of being a secret sinner. Then in the midst of all that trouble, God came to his rescue.
Amen.
Hapana kana mumwe wavo aigona kumupa chero nyaradzo. Nekuda kwedambudziko rake, vaimupomera mhosva yokuva mutadzi wepachivande. Ipapo mukati medambudziko rose iroro, Mwari vakauya kuzomununura.
Job was questioning, as he knew not only was his sickness and his boils and trouble and heartaches from losing his family and all of his wealth were just about to take his life, but he was an old man, well stricken in years, and knowing that he was going down to the grave.
Jobo aibvunza. Sezvo aiziva, kwete bedzi chirwere chake nemamota ake, uye nedambudziko, nekurwadziswa pamoyo, zvichibva pakurasikirwa nemhuri yake neupfumi hwake hwese. Zvakanga zvava kutoda kutora upenyu hwake, asi akange ave murume akwegura, ava nemakore mazhinji kwazvo, uye achiziva kuti akanga ava kudzika zasi muguva.
And knowing that he believed that there was somebody who brought him on the earth. He just couldn't come here by himself.
Uye achiziva kuti aitenda kuti paiva nemumwe munhu akamuunza panyika. Aisangokwanisa kuuya pano ega.
And he knew that he come from a father and a mother, but yet that father and mother had to have someone to bring them. It would revolve on back to the original, who brought the first one.
Uye aiziva kuti akabva kuna baba naamai. Asi zvakadaro, baba naamai ivavo vaifanira kuva nemumwe munhu wekuvaunza. Uye zvairamba zvichidzokera kumashure kusvika kune wokutanga. Ndiani akaunza wekutanga wacho?
And then he wondered this. It's a strange thing that here I am walking around a higher life than what the animal is, and a higher life than the plant life.
Uye hana kuziva izvi. Chinhu chinoshamisa kuti hezvino ndiri pano ndichifamba famba upenyu hwepamusoro kupfuura huri hwemhuka, uye upenyu hwepamusoro kupfuura upenyu hwezvirimwa.
But yet we find that he said if the tree dies, it'll live again. And if a flower dies, it'll live again.
Asi zvakadaro, tinoona kuti akati, kana muti ukafa, unorarama zvakare. Uye kana ruva rikafa, rinorarama zvakare.
But he said, man layeth down, he giveth up the ghost, and where is he? His sons come to mourn over him and to do honor, and he perceives it not.
Asi akati, munhu anovata pasi, anoburitsa mweya wake. Zvino, aripi, vanokomana vake vanouya, kuzomuchema, uye, nekuremekedza, asi, hazvioni.
And he was wondering what was the matter that God would let life like that live again, such as flowers and plants, but a man could not live again. All this had him troubled.
Zvino, ainetseka. Ko, yaive nyaya yei kuti Mwari vaizoregedza upenyu hwakadaro kuti hurarame zvakare, sezvakaita maruva nezvirimwa, asi munhu aisakwanisa kurarama zvakare. Zvese izvi zvakamunetsa.
And if we will just draw from this conclusion this morning, and that's what we're here for.
Uye kana tikangotora kubva pamhedzisiro iyi mangwanani ano, uye ndizvo zvatavinga pano.
Amen.
We've heard the Easter story over and over and read it back and forth, and today on your radio broadcast you'll hear different ministers approaching it.
Takanzwa nyaya Easter ichidzokororwa nekudzokororwazve uye ndokuiverenga nekuiverengazve uye nhasi pane fenyuro dzenyu dzeradio muchanzwa vashumiri vakasiyana siyana vachitaura pamusoro payo.
But what I thought for my little group this morning the Lord has given me, I would approach it from a different standpoint if I could.
Amen.
Coming to a place of why do we come to these troubles?
Asi zvandafunga kuboka rangu diki mangwanani ano ishera vakandipa ndaizoitaura ndichibva pane mamwe maonero kana ndaigona ndichiuya kunzvimbo yekuti sei tichisvika kumatambudziko aya.
What makes these things come? Why should a Christian ever be perplexed? Why wouldn't not everything just run perfect for a Christian? But it doesn't. And we know it.
Chii chinoita kuti zvinhu izvi zviuye? Sei muKristu achifanira kunetsekana? Sei zvisingaite kuti zvinhu zvese zvingonyatsofambira muKristu zvakanaka? Asi hazvidaro uye tinozviziva.
And sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinners. Of course it is written, many is the afflictions of the righteous, but God delivereth him from them all.
Thank the Lord.
Uye dzimwe nguva tine matambudziko akatowedzerwa patinova muKristu kupfuura zvataiita pataive vatadzi. Chokwadi, zvakanyorwa mazhinji matambudziko ewakarurama asi Mwari vanomudzikinura kubva kwaari ose.
God promised many afflictions, strange feelings and strange things that would be beyond our understanding. But it's always done for our good.
Mwari vakavimbisa matambudziko mazhinji, manzwiro asinganzwisisike uye nezvinhu zvisinganzwisisike izvo zvaizopfuurira kunzwisisa kwedu asi zvinogara zvichiitirwa kuti zvitinakire.
Just can't understand it, because if we did, then it would not be a faith to us. We would go with an understanding. But we do it and we have it and we believe by faith his word that it's going to work some good thing for us.
Amen.
Hatikwanisi kuzvinzwisisa bedzi ndekuti kana taidaro ipapo zvaisazova kutenda kwatiri taizoenda nekunzwisisa asi tinozviita uye tinazvo uye tinotenda nekutenda shoko ravo kuti richashanda chimwe chinhu chakanaka kwatiri.
If we could grasp that today, on this morning, if we could grasp that all of our troubles, and there's none of us immune from them, and if we could realize that those things are for our good.
Kana tikakwanisa kuzvibata nhasi, pamangwanani ano, ano. Kana tikakwanisa kuzvibata kuti matambudziko edu ese, uye hapana kana mumwe wedu anoti haawani. Uye kana tikakwanisa kucherechedza kuti zvinhu izvozvo zvakatinakira.
It is written in one of the scriptures in the Bible that trials are brought upon us are more precious to us than gold itself.
Amen.
For it is God giving us these trials.
Zvakanyorwa mune rimwe remagwaro muBhaibheri kuti miedzo inounzwa patiri yakanyanya kukosha kwatiri kupfuura goridhe pacharo nekuti ndiMwari vari kutipa miedzo iyi.
After we become his property, our confession and our baptism and our promise to walk in life for him, then every trial that comes upon us is to perfect us for his glory.
Amen.
Mushure mekunge tava pfuma yavo, kureurura kwedu, nerubhabhatidzo rwedu, nevimbiso yedu, yekufamba muupenyu kuitira ivo, zvino muedzo wese unouya patiri, ndevekutikwanisa kwitira kubwinya kwabo.
It's to bring us to a place where God can make himself more real to us than he was before the trial come.
Uripo kutisvitsa panzvimbo iyo Mwari vanokwanisa kuzviita pachavo wamazviro kwazvo zvakawedzerwa kwatiri kudarika zvavaive muedzo usati wauya.
Amen.
I want to join in this morning with Job to say that I've lived long enough to know that's the truth.
Ndiri kuda kubatana pamwe chete mangwanani ano na Jobo kutaura kuti ndararama nguva yakareba kuti ndizive kuti icho kwadi.
Amen.
I have seen it in my own life that every time a great situation rises that I can't get around it or under it or over it, God makes a way and comes out glorious. I just wonder how his grace ever does it, but he does it.
Ndakazviona muupenyu hwangu pachangu kuti nguva dzese panosimuka chinhano chakakura chandisingakwanise kupoterera kana kuenda nepasi pacho kana nepamusoro pacho, Mwari vanogadzira nzira uye zvobuda zvakabwinyiswa. Handingozive hangu kuti nyasha dzavo dzinombozviita sei, asi vanozviita.
And remember, in all these things, Satan tries to make us nervous and upset us to get us to think, oh, why did this happen? Why couldn't I have been like this?
Uye rangarirai, muzvinhu zvose izvi, Satani anoedza kutiita kuti tihute hute, nekutitsamwisa, kutiita kuti tifunge, oh, kosei izvi, zvaitika, kosei ndisina kukwanisa kunge, ndakadai.
A few days ago when I come out of the most prettiest and most gorgeous place I ever saw in all my life, it was the great building of our brother Oral Roberts.
Mazuva mashoma apfuura, pandakabuda kubva munzvimbo yakanyanyisa kunaka uye inonyanyisa kuyevedza yandati ndakamboona muupenyu hwangu hwese, chaive chivakwa chikuru chehama yedu Oral Roberts.
When I seen that solid marble, not a window in it nowhere, but how it was fixed.
Pandakaona riya dombo rega rega remarble uye risina kana window zvaro mariri kana pai zvapo, asi magadziriro haive rakaitwa.
I've been in Hollywood and I've been in King's palaces and I've been in everywhere, could be hardly around the world, in all the swanky, lovely places and homes, but I've never seen anything, any place to compare with it. Nowhere at all.
Zvino, ndakambova muHollywood. Uye ndakambova mumizinda yemadzimambo. Uye ndakambova munzvimbo dzese dzinogona kuvepo. Hakuna kutenderera pasi rese uye nenzvimbo dzese dzeumbozha dzakanaka uye nemusha, asi handina kumbobvira ndakaona chero nzvimbo yekuenzanisa nayo, hakuna kana zvachose.
The little aluminum wires weave the inside together, and all, I have never seen anything so gorgeous in all my life.
Kuti tambo iki dze aluminium dzinorukana sei mukati pamwe chete uye handisani ndamboona chero chinhu chinoyevedza zvakadaro muupenyu hwangu hwese.
When I walked through there and took my hands and rubbed those pole pilasters and the great granite all in the form of a trinity of the Father, Son, and Holy Ghost, the carvings of it, all those things.
Pandakafamba nemukati imomo ndokutora maoko angu ndokukwiza mbiru dziya negirenaiti huru, zvese zviri muchimiro chehutatu hwababa, mwanakomana nemweya mutsvene zvivezwa zvacho. Zvinhu zvese izvozvo.
I just come from Brother Tommy Osborne's and seen his great mighty work there for the Lord.
Ndainge ndichangobva kwehama Tommy Osborne ndikaona basa ravo guru rinoshamisa ikoko rashe.
I stood on the outside, looked back at that building, and I thought, God, surely I have become a hypocrite. Surely I have become an outcast somewhere, for these men's ministries come off of mine.
Ndakamira kunze ndokutarisa kumashure kuchivakwa ichocho. Zvino ndikafunga, Mwari, zviro kwazvo ndave munyengeri. Zviro kwazvo ndave murambiwa. Kune imwe nzvimbo. Nekuti shumiro dzevarume ava dzakabva pane yangu.
Maybe I am so untrusted, Lord, that you couldn't trust me with anything like that.
Zvino ndakafunga, chii pamwe handina kuvimbika kwazvo, Ishe, zvekuti hamuna kukwanisa kuvimba neni nechero chinhu chakadaro.
Even the few dollars that you let me pay for the campaigns and things, now they're trying to send me to the penitentiary for it. Why am I such a hypocrite, or why am I such an untrusted person? I was on the ash heap. Job was of old.
Kunyangwe madhora mashoma, mashoma, amakanditendera kuti ndibhadhare misangano nezvimwe, zvino vari kuedza kundiendesa kuJerry nekuda kwawo. Uye sei ndiri munyengeri akadaro, kana kuti sei ndiri munhu asina kuvimbika zvakadaro. Ndaive ndiri pamurwi wemadota saJobho wekare.
When I stood outside there with just couldn't hardly get my breath from such majesty, that a poor boy born in a dugout of a Pentecostal could do and bring that into that great mammoth building.
Pandakamira kunze ikoko, zvekutoti ndapererwa nemweya wangu wokufema nekuda kwokuyevedza kwakadaro, kwokuti mukomana uya murombo akaberekerwa mumugero muPentecost akagona kuita uye nekuunza ichocho kuti chive chivakwa chikurusa.
And I thought, oh God, maybe I am not worthy. Just then a little voice came down through those corners and said, but I am your portion. And I thought, oh Lord God.
Hallelujah.
Just let that stay that way then, Lord.
Uye ndakafunga, oh Mwari, pamwe handina kukodzera. Ipapo ndokubva rimwe izwi diki radzika nemumakoridho iwayo ndokuti, asi ndiri mugove wako. Ndokubva ndafunga, oh Ishe Mwari, oh chingoregai izvozvo, zvigare zvakadaro ipapo Ishe.
Because I wouldn't have the intelligence to carry on a great work like that for you, and I am an illiterate person.
Ini nekuti handaizova neuchenjeri wokuita basa guru rakadaro kuitira imi, uye ndiri munhu asina kudzidza.
But as long as you are my portion, I am yours, and you will lead me.
Amen.
I cannot lead myself, but oh Lord, lead me.
Asi chero bedzi muri mugove wangu, ndiri wenyu, uye muchanditungamirira. Handaikwanisa kuzvitungamirira, asi oh Ishe, nditungamirireiwo.
It's those crucial hours that press us on to those sacred sands.
Yeah.
It was in the Bible, and remember, no matter how great the distress is, Satan cannot take your life until God has finished with you.
Amen.
Inguva idzodzo dzekuomerwa dzinotimanikidza kuenda pajecha rinoyera. Zvakanga zviri muBhaibheri. Uye rangarirai zvisinei kuti kushungurudzika kukuru sei, Satani haakwanisa kutora upenyu hwako kusvikira Mwari vapedza newe.
There is nothing can happen to you unless God permits it. There is no evil can come unless God permits it, and it's for your good. He's working that.
Hapana chinogona kuitika kwauri kunze kwekunge Mwari vachitendera. Hapana chakaipa chinogona kuuya kunze kwekunge Mwari vachitendera. Uye ndezvokuitira kuti zvikunakire zvavari kushanda izvozvo.
Let's think. There, when the floods came to destroy the world, it could not destroy it, Noah.
Amen.
Noah could not be destroyed because God had a work for him to do.
Ngati fungei, paya pakauya mafashama kuzoparadza nyika, haana kukwanisa kuparadza Noah. Noah akanga asinga gone kuparadzwa. Nekuda kwekuti Mwari vaive nebasa ravaida kuti aite.
Amen. One day down in a great nation under a great bondage, there was some Hebrew children that we know as Shadrach and Meshach and Abednego.
Rimwe zuva, zasi munyika huru, pasi peutapwa hukuru, paive nevamwe vana vechiHebheru, vatinoziva saShadireki, Misheki, na Abednego.
And it came to a place where they had to make a decision that something had to be done. They had to, their faith was put to a test.
Amen.
And when their faith is put to a test, then don't fail, stay right with what you believe.
Zvino zvakasvika pane imwe nzvimbo pavaitofanira kutora sarudzo kuti chimwe chinhu chaifanira kuitwa. Vakanga vaine kutenda kwavo kwakaiswa pakuedzwa. Uye kana kutenda kwako kwaiswa pakuedzwa. Ipapo usakundike, nyatsogara chaizvo nezvaunotenda.
And when their faith was put to a test, and they went to a crucial hour, not only did they go to a ash heap, but they went into a fiery furnace. But Satan could not destroy them, for God's purpose wasn't yet fulfilled.
Zvino kutenda kwavo pakwakaiswa pakuedzwa. Uye vakaenda panguva yekuomerwa. Havana kungoenda bedzi kumurwi wemadota, asi vakapinda muvira remoto. Asi Satani hana kukwanisa kuvaparadza, nekuti chinangwa chaMwari chakanga chisati chazadziswa.
They could go in there with this hope, I know my Redeemer liveth. They could go in there with this hope here, we are assured that God is able to deliver us from this fiery furnace, but nevertheless we will not bow to the image.
Amen.
Vaigona kupinda imomo, vaine tariro iyi, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama. Vaigona kupinda imomo netariro iyi pano, tine kugutsikana kwekuti Mwari vanokwanisa kutidzikinura kubva muvira remoto, asi zvisinei hatisi kuzonamatira chimufananidzo.
Satan could not take them, he could not drown Noah in the flood until the purpose of God had been finished.
Satani haikwanisa kuvatora, haikwanisa kunyudza Noah mumafashama kudzamara chinangwa chaMwari change chapedzwa.
He could not burn up the Hebrew children until the purpose of God had been finished.
Hallelujah.
He could not kill Job with boils and troubles until the purpose of God had been finished.
Haigona kupisa vana vechiHebheru kudzamara chinangwa chaMwari change chapedzwa. Haikwanisa kuuraya Job nemamota nematambudziko kudzamara chinangwa chaMwari change chapedzwa.
Praise the Lord.
Neither could the lions eat Daniel until God's purpose had been finished.
Amen.
Neither could death and old age take Abraham.
Amen.
Until the purpose of God had been finished.
Hallelujah.
Kunyangwe neshumba hadzaikwanisa kudya Danieri dzamara chinangwa chaMwari change chapedzwa. Kunyangwe rufu nekukwegura hazvaikwanisa kutora Abrahama kudzamara chinangwa chaMwari change chapedzwa.
And neither can it take you.
Amen.
Or can it take me.
Hallelujah.
Until the purpose of God of our life
Hallelujah.
Is finished.
Amen.
So we gather from their consolation.
Uye zvakare harugone kukutora kana kunditora kudzamara chinangwa chaMwari cheupenyu hwedu chapedzwa. Saka tinowana kubva ipapo nyaradzo.
And why does God let troubles come? God harnesses trouble, puts bits in its mouth,
Amen.
And makes it obey Him.
Amen.
And those troubles bring us into a closer fellowship with God.
Oh, Amen.
Uye sei Mwari vachirega matambudziko achiuya. Mwari vanosunga dambudziko, voisa matomo mumuromo maro, uye voriita kuti rivateerere. Uye matambudziko iwayo anotiunza mukuyanana kwepedyo naMwari.
There had been no rainbow until the flood came. But after Noah was pressed into that condition that he was in, to float 40 days and nights in a storm in the little ark, pitching up and down in the water.
Pakanga pasina murara ungu, kusvikira mafashama auya. Asi mushure mekunge Noa, amanikidzirwa muchinano ichocho, chainge ari machiri. Kuyangarara kwemazuva nehusiku, makumi mana mudutu. Uye, areka diki, ichitomuka tomuka mumvura.
It was after the flood was over that he saw the rainbow for its first time. The covenant of hope, the covenant of promise. After he went through the tribulation, then he saw the promise.
Zvaive mushure mekunge mafashama apera kuti akaona murara wungu kekutanga sungano yetariro, sungano yevimbiso. Mushure mekunge apinda nemumatambudziko akabva aona vimbiso.
Amen. That's the way you see the promise. After you've gone through the tribulation.
Ndiyo nzira yaunoona nayo vimbiso. Mushure mekunge wapfuura nepakati pematambudziko.
Like that poem or song, must I be carried home to heaven on a flowery bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas?
Ndakafarira netembo iya kana pisarema. Ndingafanira here kutakurwa kuenda kumusha kudenga pamutambara kede apo vamwe vakarwira kuwana mubayiro nokufamba nemumakungwa eropa.
We ask for comfort and peace. God gives us the best he could give us, trials and tribulations.
Amen.
That's better than comfort and peace.
Amen.
Our comforts is just beyond the river.
Hallelujah.
Tinokumbira nyaradzo nerugare. Mwari vanotipa zvakanakisa zvavanogona kutipa miedzo nematambudziko. Zviri nani pane nyaradzo nerugare. Kunyaradzwa kwedu kungori mhiri kwerwizi.
It was until the Hebrew children was forced into the fire furnace on one of their most outstanding trials. But there seemed one like the Son of God stand among them.
Zvaive, kutozosvikira vana vechiHebheru vamanikidzwa kupinda muvira remoto pane kumwe kuedzwa kwavo kukuru kuti vazoone mumwe akafanana nemwanakomana waMwari amire pakati pavo.
Hallelujah.
Their troubles produced the Son of God standing among them in the breezes to wave away the heat wave. But not until they went into the fire did that comforter appear.
Glory.
Matambudziko avo akaburitsa mwanakomana waMwari akamira pakati pavo ari mumhepo kuti abvise mhepo inopisa. Asi kutozosvikira vapinda mumoto ndipo pakaonekwa munyaradzi uya.
It was Daniel who had purposed in his heart that he had not defiled himself with the things of the world. And was forced to a trial whether he'd pray to God or go to a lion's den.
Ndi Daniel uyo ainge atsunga mumoyo make kuti aisazozvisvibisa nezvinhu zvepanyika. Uye akamanikidzwa kuburikidza nemuedzo kuti aizonamata kuna Mwari here kana kuenda kugomba reshumba.
But it was after the heat was put on and he was thrown into a lion's den that after that he saw the angel of the Lord.
Amen.
Standing in the midst of him.
Praise the Lord.
Keeping away that great pillar of fire standing between him and the lions.
Asi, maive mushure mekunge, kupisa kwa iswa, zino, ndokukandwa mugomba reshumba, kuti, shure kwa izvozvo, akaona mutumwa waJehovha amire pakati pake, achidzingira kure, iya shongwe yemoto huru, yakamira pakati pake neshumba.
And the lions could not get him, because he had went through the trials and temptations.
Amen.
And troubles. He knew that his God was able to deliver him from them.
Hallelujah.
Zvino shumba, hadzina kukwanisa kumubata, nekuti akange apfuura nemumuedzo, nekuedzwa, uye nematambudziko. Uye akaziva kuti Mwari wake aigona kumununura kubva ipapo.
It was Abraham after he had seen the ground get barren and the drought come and Lot separate himself and go down to live deliciously into the world.
Aiva Abraham, mufire mekunge aona ivu risingachameresa uye kusanaya kwemvura ndokuuya. Zvino Lot akazvipatsanura ndokudzika zasi kunogara achiita zvemafaro munyika.
Is after he had heard the whines and cries of his herdsmen for no grass for his cattle. But he maintained in the land that God gave him and told him to sojourn in.
Kwakanga kuri mushure mekunge anzwa kunyunyuta nekuchema kwevafudzi vake. Vachisina huswa hwemombe dzake. Asi akaramba ari munyika iyo Mwari vakamupa. Uye yavakamuudza kuti agare semweni.
Hallelujah.
As on that day after he had been tried till his patience was at the end. It was on that day that when after the trial was over, he spoke face to face with Elohim. Remember the oath that day?
Uye sezuva iroro, mushure mekunge aedzwa, kusvikira, kutungirira kwakange kwava kumagumo. Raive zuva iroro apo, mushure mekunge muedzo, wapera, akataura chiso nechiso. Na Elohim, pasi pemu oki, musi iwoyo.
Hallelujah.
It's after he had suffered his trials, after he had went through the troubles that he had been through, that God appeared to him in the form of a man.
Kwakanga kuri mushure, mekunge atambura nemiedzo yake. Mushure mekunge apfura, nemumatambudziko, akange apfura nemari, kuti Mwari, vakazviratidza kwaari, vari muchimiro chemunhu.
And sat there and told him he was married and his wife's name was Sarah and said she laughed at him in the tent behind. It was there that Abraham called him Elohim.
Yes,
Abraham. After the trial and tribulation.
Ndoku gara ipapo, ndoku muza kuti, akange akaroora uye, zitare mudzimai wake, rainzi Sarah. Ndokuti, avasek, mutende, raive kumashure. Paive ipapo apo Abraham, akamudaidza kuti, Elohim, makanga muri mushure mekuedzwa nekutambudzwa.
Oh, if the church could only wake to itself today to find that after the troubles and trials and laughs and made fun of, the things the church has been through, the Pentecostal church,
yes,
that we see God in our midst doing great signs and wonders.
Amen.
Oh, dai church, yakwanisa bedzi kupepuka. Kune zvairi nhasi kuti izive kuti mushure mematambudziko nemiedzo nekusekwa nekuitwa je zvinhu izvo church yakange ichipfuura nemazviri church yePentecost kuti tinoona Mwari pakati pedu achiita zviratidzo nezvishamiso zvikuru.
After the trials and troubles of day, after it's all past, then we shall see Jesus at last.
Mushure nekushanda zvakasimba pamwe nematambudziko ezuva. Mushure mekunge zvese zvapfuura. Ipapo tichaona Jesu pekupedzisira.
Hallelujah.
He will be waiting for me. Jesus so fair and true. On his beautiful throne he will welcome us home after the day is through. While it's day, let us labor.
Achange akandimirira. Jesu akanaka kwazvo uye wechokwadi. Pachigaro chake choushe chakanaka. Achatigamuchira kumusha kana zuva rapera. Achiri masikati. Ngatishandei nesimba.
All these great men that would take much of our morning service away to go into mention that they went through trials and saw God, they went through trials and saw angels.
Vose varume vakuru ava vaizotitorera chikamu chikuru cheshumiro yedu yemangwanani kuti tipinde mukutaura izvozvo. Vakapfuura nemumiedzo ndokuona Mwari. Vakapfuura nemumiedzo ndokuona ngirozi.
They went through trials and revelations and saw signs and wonders and things.
Vakapfuura nemumiedzo nezvizaruro ndokuona zviratidzo nezvishamiso.
But oh, none of them saw what Job saw. All them men, after seeing angels and seeing God and all these things, they never saw nothing to give them hopes beyond the grave. But Job saw the resurrection. He saw Easter.
Asi, oh, hapana mumwe wavo akaona. Zvakaone kwa na Jobo. Varume vese ava, mushure mekuona ngirozi, nekuona mwari, nezvinhu zvose izvi. Havana kumbobvira vakaona chinhu, chinovapa tariro kuseri kweguva. Asi Jobo, akaona rumuko, akaona Easter.
He saw the thing that comforts every heart.
Amen.
Then when he did, oh, that my words would be printed in a book. Oh, that they would be engraved with an iron pen in the rock.
Akaona chinhu chinonyaradza moyo wese. Zvino, paakadaro. Oh, dai mashoko angu. Aidindwa mubhuku. Oh, kuti. Dai ainyorwa nepeni yedare mudombo.
See, everything had turned against him. Even his servants wouldn't speak to him. His wife was a stranger.
Munoona. Izvo zvinhu zvese zvakange zvamupandukira. Vake, kunyangwe varanda vake, vaisataura naye. Mudzimai wake, haive mutorwa.
There he sat on the ash heap, that great trial in the church, come and turn their back to him for 7 days, and no one to comfort him.
Hapo paagere, pamurwi wemadota. Muedzo mukuru iwoyo. Zvino, chechi yakauya. Ndoku mufuratira. Kwema zuwa manomwe. Zvino, pasina anomunyaradza.
Then he must have saw the vision of Easter when he cried, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on the earth.
Praise the Lord.
I know.
Ipapo, anofanira kunge akaona chiratidzo cheEaster. Paakadanidzira, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama. Uye pamazuva ekupedzisira, achamira panyika. Ndinoziva.
Oh, that my words were penned with an iron pen and a stone. That my words could never fade no more. For I know my Redeemer liveth. I know.
Oh, dai mashoko angu akanyorwa. Nepeni yedare mudombo. Kuti mashoko angu. Asambofi akaparara zvachose. Nekuti ndinoziva kuti mudzikinuri wangu. Anorarama. Ndinoziva. Ndinoziva.
What do you know, Job? I know my Redeemer liveth. Did you notice? Not only was there someone living, but he was a Redeemer to Job.
Chii chaunoziva, Job? Ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama. Machereche zahere, kwaisave bedzi ne uyo airarama. Asi, aive mudzikinuri. Kuna Job.
Oh, blessed be the name of the Lord. I'm so glad that I'm part of Easter. That I'm part of that resurrection. And we are part of it this morning because in us dwells that resurrection life that is the partaker that brought Easter.
Oh, ngari ropa fadzwe zita rashe. Ndinofara kwazvo kuti ndiri chikamu cheEaster. Kuti ndiri chikamu cherumuko irworwo. Uye tiri chikamu charwo mangwanani ano nekuti matiri munogara upenyu hwerumuko ndiko kuti mugoverwe wakaunza Easter.
I know that my Redeemer. What do you know? I'm not guessing at it. We got too much guessing today. I know my Redeemer liveth.
Amen.
Yes, sir.
Ndinoziva kuti mudzikinuri wangu. Chii chaunoziva? Handisi kufungidzira pazviri. Tine kufungidzira kwakawanda nhasi. Ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama. Hongu changamire.
Now what was he? If he lived, he was a Redeemer to Job. My Redeemer liveth.
Zvino, aive chii? Kana airarama, aive mudzikinuri kuna Jobo. Wangu. Dunga munhu. Wangu. Mudzikinuri wangu anorarama.
And what else do you know, Job? What did you see in that vision? And at the last days he shall stand on the earth. And though the skin worms destroys my body, yet in my flesh I shall Amen. See God as I shall see for myself.
Uye, chii chimweze, cha uno ziva jobo. Chii cha wakaona mchiratizo, ichocho. Uye, nema zua ekupezi sira, achamira panyika. Uye kunyangwe honye ze munyama, zikaparadza mutumbi wangu. Asi zvakadaro, munyama yangu, ndichaona mwari. Avo, bandicha zvione rapa changu.
I know my Redeemer liveth, and he will stand at the last day upon the earth.
Ndino ziva kuti, mudzikinuri wangu, anorarama. Uye achamira nezuva rekupedzi sira panyika.
Though my reins be consumed within me, though the skin worms destroys my body, yet in my flesh I shall see God. Dude, that was the greatest vision.
Kunyangwe icho dzangu, zikapera mukati mangu. Kunyangwe honye, dzemunyama, zikaparadza mutumbi wangu. Asi zvakadaro, ndiri munyama yangu, ndichaona mwari. Kuburikidza neipapo, paive nechiratidzo chikurusa.
Daniel saw an angel. The Hebrew children saw the Son of God.
Amen.
Noah saw the rainbow. Abraham seen God face to face. But Job saw the resurrection.
Amen. Danieli, akaona ngirozi. Vada vechi Heberu, vakaona mwana komana wa mwari. Noah akaona muraraungu. Abrahama, akaona mwari chiso ne chiso. Asi Jobo, akaona rumuko.
Job looked forward, all the patriarchs and great saints of the Bible looked forward to that day with an assurance through their visions, through their revelations, that there would come a time of resurrection.
Jobo, akatarira mberi, madzitate guru ose, nevatsvene vakuru vemubhaibheri, vakatarisira kuzuva iroro, negutsikano, kubudikidza nezviratidzo zvavo, kubudikidza nezvizaruro zvavo, kuti
Now we see great works go on. We see great powers of God. We see great things that He could do. You could look at the sun and know that it isn't the power of God that brings that world around over that sun. You couldn't see a springtime come without knowing there was a God.
Zvino tinoona mabasa makuru achienderera mberi. Tinoona masimba makuru amwari. Tinoona zvinhu zvikuru zvavaigona kuita. Havaigona kutarisa zuva. Uye worega kuziva kuti isimba ramwari rinounza nyika ichitenderera pazuva iroro. Waisakwanisa kuona nguva yepfumvudza ichiuya ukasaziva kuti kuna mwari.
You see healing of blind eyes, deaf ears, no it's gone. But what if that was all there was? And after we died, we were gone.
Unogona kuona kupora kwemaziso asingaoni, nzeve dzisinganzwi. Woziva kuti ndi mwari. Asiko, dai, zvaiva zviri izvo zvega. Zvaivepo. Uye, mushure mekunge tafa, toparara.
But the resurrection, the Easter, that's what sealed everything that God ever promised was the resurrection.
Asi, rumuko. Easter. Ndiro rwakasimbisa zvinhu zvese, mwari. Zvavakambovimbisa. Rwaive rumuko.
And they have to have a crucifixion before you can have a resurrection.
Uye, vanofanira kuva nekurovererwa usati wakwanisa kuwana rumuko.
And before the church will ever be able to see a resurrected power, before I can ever see a new ministry take place myself, before you can ever enter into a new fellowship with God, there's got to be a self-crucifixion so that there can come a resurrection.
Amen.
Uye church isati yambo kwanisa kuona simba rakamutswa ndisati ndakwanisa kumboona shumiro icha ichiitika pachangu usati wakwanisa kutombopinda mukuyanana kutsvana mwari panofanira kuve nekuzviroverera pachako pamuchinjikwa kuitira kuti pakwanise kuuya rumuko.
We got to die out to our own thoughts, die out to our own ways, die out to everything that's around us. Go through the trials and tribulations that we might see a new resurrection, a new life. Before a sinner can ever become a Christian, there has to come a death, then a resurrection.
Tinofanira kufa kune pfungwa dzedu pachedu, kufa kunzira dzedu pachedu, kufa kune zvinhu zvese zvakatipoteredza nokupfuura nemumiedzo nematambudziko kuti tigoona rumuko rutsva upenyu hutsva mutadzi asati agona kuve muKristu panofanira kuuya rufu tevera rumuko.
Amen. Before Abraham could see Elohim, there had to be 25 years of testing. Before the Hebrew children could see the Son of God, they had to go into a fiery furnace.
Abraham asati agona kuona Elohim. Paifanira kuve nemakore makumi maviri nemashanu ekuedzwa. Vana vechiHeberu vasati vaona mwanakomana waMwari. Vaifanira kupinda muvira remoto.
Before Daniel could see an angel, he had to go into the lion's den. Before Job could ever see the resurrection, he had to go in and lose everything he had. But then the vision he saw.
Danieli asati agona kuona mutumwa aifanira kupinda mugomba reshumba. Job asati amboona rumuko aifanira kupinda mukati orasikirwa nezvose zvaiva nazvo. Asi zvino nechiratidzo akaona.
If Job by vision could stand so firmly upon a promise, how much more ought we to do after Christ is raised from the dead and become the first fruits of those that slept?
Uye kana Job nechiratidzo aigona kumira zvakasimba kwazvo pavimbiso. Zvikuru sei zvatinofanira kuita isu mushure mekunge Kristu amuka kubva kuvakafa ndokuva zvibereko zvekutanga zveavo vavete.
And sent back the Holy Spirit as a seal of promise upon us that we too shall live because I live, you live also.
Ndokutumira zvakare mweya mutsvene sechisimbiso chevimbiso pamusoro pedu kuti nesuo ticharararama nekuti ndinorarama nemiwo munorarama.
Seeing his great presence among us, working, doing the same signs and wonders that he did on earth, giving us a hope, and we come to the resurrection and then remain on our ash heaps.
Kuona upo wake hukuru pakati pedu huchishanda huchiita zviratidzo nezvishamiso zvimwe chete zvaakaita panyika zvichitipa tariro, zvino tinouya kurumuko uye ipapo toramba tiri pamirwi yedu yemadota.
Let's get off the ash heap today with a new vision, with a new power, with a new determination that
Amen.
We see God in His power. We see the resurrection of the things coming.
Ngativei, pamuri wemadota nhasi. Tine chiratidzo chitsva, nesimba idzva, nekutsunga kutsva kuti tione Mwari musimba ravo. Tinoona rumuko rwezvinhu ruri kuuya.
We're at the time of death. We're sitting in the doors of death. The nations is in the doors of death.
Tiri panguva yerufu, takagara mumasuo erufu, nyika dziri mumasuo erufu.
Russia has discovered a new weapon now, as you all heard on the radio and things. They don't have to come over here and blow it up with a bomb.
Russia yakawana chombo chitsva zvino, sekunzwa kwamakaita mese pa virus nechinhu. Havafaniri kuuya kuno uku kuzoiputitsa nebhambu.
They can just bring a little something over here, get it amongst their spies, and spurt a little stuff out in a nation, and everybody will be paralyzed for 24 hours.
Vanogona kungounza chimwe chinhu chidiki nechekuno, vopinda pakati pevatsori vavo. Vomweya zvinhu zvidiki munechero nyika, uye munhu wese anooma mitezo kwemaawa makumi maviri nemana.
Come over, and when you wake up, there's a Russian kicking you to the side. A big Russian guard taking over your home, ravishing your wife, throwing your children out in the street, and taking your home. They can do it. They wouldn't lose one thing.
Vou yakuno uye, pauno muka, pane murashia, arikuku kawa padi. Murindi, weku rashia muhombe, achitora imba yako, achibinya mudzimai wako, achikandira vana vako kunze, mumu gwagwa. Nekutora imba yako, vanogona kuzviita, havana kana, nechinhu chimwe zvacho.
They got it. Nobody knows what it is. See, everything working up in it, now they can use that and not be afraid of it because no one else has it.
Vanazo, hapana anoziva kuti chii, munoona, zvinhu zvese zvichishanda mazviri. Zvino, vanogona kushandisa izvozvo uye vasingazvitye nekuti hapana mumwe munhu anazvo.
We don't know how it will come, what will take place. But we know one thing, that we're on the ash heap. The nation's on the ash heap. The world's on the ash heap.
Hatizivi kuti zvichauya sei. Chii chichaitika. Asi tinoziva chinhu chimwe chete kuti tiri pamurwi wemadota. Nyika iri pamurwi wemadota. Pasi rose riri pamurwi wemadota.
And because the world is on an ash heap, I'm so glad that the Spirit of God can come and we can say, I know my Redeemer lives, and at the last day he'll stand upon this earth.
Amen.
One day he will come.
Uyene kuti pasi rose, riri pamurwi wemadota. Ndinofara kwazvo kuti mweya waMwari unogona kuuya uye tinogona kuti ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama uye nezuva rekupedzisira achamira panyika ino rimwe zuva achauya.
No one in the poet wrote, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever, someday he's coming, oh glorious day.
Ndosaka mudetembi akanyura kuti mukurarama akandida, mukufa akandiponesa, mukuvigwa akatakura zvivi zvangu kure kure, mukumuka akandiruramisa pachena nokusingaperi rimwe zuva ari kuuya. Oh, izuva rinobwinya sei.
Amen.
It's taken a Gethsemane of drops of blood breaking through his skin before that, and it's taken a cruel agony of Calvary before that could come the proof of an eternal God who could raise the dead up.
Zvakatotora Getsemani remadonhwe eropa achipamuka nemuganda rake zvisati zvaitika, uye zvakatora kugomera kweutsinye kweKarivhari pasati pauya humbowo hwaMwari vekusingaperi vaigona kumutsa vakafa.
It's taken a Gethsemane in a Calvary to make an Easter. It certainly did.
Zvakatora Getsemani neKarivhari kugadzira Easter. Mazviro kwazvo zvakadaro.
How those apostles upon that morning, when they were so discouraged, until Peter said, I am so discouraged, I believe I'll just go back a fishing again. I'll go back down, I've seen him.
Kuti vaapostora vaya, pamangwanani aya, pavakange vakaodzwa moyo zvikuru, kusvikira Petro akati, ndakaodzwa moyo kwazvo, ndinotenda, ndichakodzokera hangu, kunoredza zvakare, ndichadzokera zasi, ini, ndakamuona.
They had great hopes and believed and everything until it come that great darkening place. What was God doing? He was bringing those apostles to an ash heap. He was bringing them to a place to where they would have their faith confirmed to them.
Vaive netariro huru, uye, vakatenda nezvose, kudzamara, pazvakasvika panzvimbo, iyoyo huru, inerima. Mwari, vaiitei, vaiunza vaapostora ivavo, kumurwi. Vemadota, vaiva unza kunzvimbo yekuti uko ivo vaizova nekutenda kwavo kwakasimbiswa kwavari.
And Peter said, I've seen do great miracles down on Galilee, but oh, he lays yonder dead and cold in the tomb. I believe I'll just go down to the sea this morning and cast in a net and just go fishing.
Zvino Petro akati, ndakamuona achiita zvishamiso zvikuru zasi uko kuGarirea. Asi oh, akarara necha uko, akafa, uye, achitonhora, ari muguva, ndinotenda, ndichangodzika zasi, kugungwa mangwanani ano, ndokanda mumbure, uye, ndongoenda kunoredza.
Maybe I can look out across the sea on her, and I'll find out I remember seeing him when he waited for us at the bank. I believe I'll just go down. The apostle said, you know what, I believe I'll just go with you.
Pamwe, ndinogona kutarisa mhiri kwegungwa uko, uye, ndichaona, ndinorangarira, ndichimuona, paakatimirira kumahombekombe, ndinotenda, ndichangoenda zasi, uye vaapostora vakati, munoziva chii? Ndinotenda, ndichangoenda newe.
Oh, they were blue, they cried until their eyes were swollen. How we know to go through those places? How we know we're all acquainted with those things?
Oh, vaive vakasuruvara, vakange vachema kusvika maziso avo azvimba. Tinoziva kwazvo kupfuura nenzvimbo idzodzo. Tinoziva kwazvo. Tese tinoziva zvinhu izvozvo.
I remember when I laid a precious one yonder in the grave up on top of the hill yonder called the Eastern or the Walnut Ridge Cemetery.
Ndinorangarira pandakaradzika mumwe akakosha uko muguva kumusoro pamusoro pechikomo mhiri uko kunonzi kuEastern kana kuti Walnut Ridge Cemetery.
I laid a little baby in there and I'd cry on a mother's arm till I'd cry till I couldn't cry no more. I'd done everything that I know till I took a gun to try to commit suicide. I was in such a time.
Kuti, ndakaradzika sei, mwana mudiki imomo, zvino ndaichema paruoko rwaamai, kusvikira. Ndakachema kusvikira, ndisisagone kuchema zvachose. Ndakanga, ndaita zvese, zvandaiziva, kusvikira ndakatora pfuti, kuti ndiedze kuzviuraya. Ndakanga ndiri, panguva yakadaro.
It was at that hour, in that little room up there on my knees, that the heavens opened back. My sorrow standing there.
Amen.
In the splendor of immortality.
Zino, yakanga iri nguva iyoyo. Mukamuri iadiki kumsoro uko. Pama viangu, apo matenga akavurika. Zino, ndakamuona akamira ipapo, mukubwinya, kwekusafa.
Praise God.
It was in that hour that I felt her arms come around my shoulder and said, Bill, you don't understand, we're so much better off than you.
Maiva munguva iyoyo, apo, ndakanzwa maoko ake. Akambundira pamapfudzi angu akati, Bill, hausi kunzwisisa, isu, titori nani, zvakanyanya kupfuura iwe.
See, it takes a crucifixion. It takes a crushing of a flower to bring perfume from it. It takes a crushing of a life to get the best out of it that there is. That's the reason Jesus had to be crushed to bring forth what he was.
Munoona, zvinotora kurovererwa. Zvinotora kutswanywa tswanywa kweruva kuunza zvinonhuwira kubva mariri. Zvinotora kutswanywa tswanywa kwehupenyu kuti uwane zvakanakisa kubva mahuri pane zviripo. Ndicho chikonzero Jesu akafanira kutswanywa tswanywa kuti abudise zvaaive.
He cannot stand before the crucifixion and say, all power in heavens and earth is given into my hands. But after the crucifixion, he could stand and say, all power in heavens and earth is given into my hands. But what did it do? It taken crucifixion first.
Aisagona kumira, kurovererwa kusati kwaitika. Oti, simba rose, riri kumatenga nepanyika. Rakapiwa muruoko rwangu. Asi, mushure mekurovererwa. Aigona kumira achiti, masimba ose arikuma tenga nepanyika, akapiwa muruoko rwangu. Asi, zvakaitei, zvakatora kurovererwa kutanga.
It taken the crushing and the disappointing of the apostles. It seen their Savior, the one they had loved, and seen him even raise up the dead from the grave.
Zvakatora kutswanywa tswanywa, uye, nekuodzwa moyo, kwiva apostora. Vakanga vaona mponesi wavo. Uyo, wavakange vada, uye, vakamuona, achitomutsa vakafa, kuva muguva.
They seen him do that and think there he lays cold in the grave himself this morning.
Vakanga vamuona achidaro, uye ipapo, ndokufunga, hapo paarere, akatonora, ari muguva pachake, mangwana nanu.
It taken to those people who had seen him open the eyes of the blind, seen him standing and perceive the very thoughts that was in the people's hearts. How did he know they say that them were coming after him? How did he know?
Zvakatora. Vanhu avo vakange vamuona achivhura maziso emapofu. Vakamuona akamira ipapo uye achinzvera pfungwa chaidzo dzaive mumwoyo yevanhu. Ko, sei aisaziva? Vaizoti, kuti, vaya, vakanga vachimuvinga. Ko, akaziva sei?
Why did he know Judas would betray him? Why did he know the soldiers were coming up the mountains there with staves and swords and everything to get him if he could perceive their thoughts?
Sei aisaziva, Judas. Judas, aizo mutengesa. Sei aisaziva kuti masoja aiuya, achikwira, makomo ipapo, netsvimbo, neminondo, nezvimwe zvose, kuti vamutore, kana aigona kunzvera pfungwa dzavo.
See, the devil was working on them, putting them on an ash heap. For they wanted to give him a testimony of, I know. Not I guess, or perhaps it's so, I know.
Amen.
I know.
Munoona, diabore aishanda pavari. Achivaisa pamurwi wemadota. Nekuti, vaida, kuvapa, uchapupu wekuti. Ndino ziva. Kwete, ndino fungidzira. Kana kuti, pamwe ndizvo. Ndino ziva. Ndinoziva.
And remember, those trials are brought up on you the same way, so that you might say, well, maybe this is right. Maybe the scripture's true. Maybe divine healing's right. Maybe the Holy Ghost is right.
Werangarira miedzo iyoyo inounzwa pauri nenzira imwe chete kuitira kuti urege kuzoti hameno pamwe izvi ndizvo zvechokwadi pamwe rugwaro nderwe chokwadi pamwe kupodza kwaMwari ndekwe chokwadi pamwe mweya mutsvene ndiwo wechokwadi.
But when you get that experience and come off that ash heap and you get the revelation of God by the baptism of the Holy Ghost, you can scream, I know my Redeemer liveth because he lives in me.
Asi, kana ukawana chitiko ichocho, zino, wova pamurgi, wemadota, iwayo, zino, wawana chizaruro chamwari, kubudikiza neru baba tidoro wemwea mchene, unogwela kutani zira, dino zira kuti, mudzikinuri wangu anorarama, nekuti, ano gara mandiri.
Peter said, I'll go fishing. The apostle said, I believe I'll just go with you. And there was on their ash heap, down there in the midst of the sea, in the trouble, going on the way it was.
Petro akati, ndichaenda kunoredza, vaapostora vakati. Ndinotenda, ndichangoenda newe. Uye ipapo, vaiva pamurwi wavo, wemadota, zasi ikoko, pakati pegungwa. Uye, dambudziko. Richienderera mberi, se zvaraiva.
And I can hear one of them say, oh, how could it happen, Peter? How could it be such a thing that a man like that could die? How could he be put into the grave the way he was?
Uye ndinogona kunzwa mumwe wavo achiti, oh, zvaigoitika sei, Petro? Ko, zvaigova sei chinhu chakadaro kuti munhu akadaro angafe? Ko, aigona sei kuiswa muguva sei? Nezvaaiva.
How could he stand to let him spit in his face and jerk beard out, put that crown on his head? How could he do that? Oh, and still be God. I just can't understand it. Oh, what a disappointment.
Ko, aigomira sei. Achivasiya. Achishipira kumeso kwake. Nekudzura ndevu. Vachiisa korona. Iya pamusoro wake. Ko, aigodaro sei. Oh, uye. Agoramba ari Mwari. Anditongo kwanisa, kuzvinzwisisa. Oh, kuudzwa moyo, kwakadini.
All of a sudden, they looked over on the bank. Just the same kind of a revelation Job got. There they seen what Job seen 4,000 years before.
Zino, kamwe kamwe, vakatarisa mhiri kumahombe kombe. Nechizaruro chimwe chete icho, chakabatwa naJobo, ipapo vakaona, zvakaonekwa naJobo makore zviuru, zvina kumashure.
There stood the Redeemer alive and fresh, standing on the bank with a fire made and fish cooked on it like that, and said, invite him.
Hapo paiva pakamira mudzikinuri, ari mupenyu uye, ari muhutsva, akamira pamahombe kombe, nemoto wakagadzirwa, nehove dzakapikwa paurisa izvozvo, ndokuti akavakoka.
Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people come and dine. With his manna he does feed and supplies our every need. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time.
Jesu anitafura yakawaridzwa. Uko vatsvene vaMwari. Anopiwa chokudya. Anokoka vanhu vake. Vakasarudzwa. Huyai mudye. Nemana yake. Anopa chokudya. Nekutipa zvishuwo zvedu zvese. Oh, izvo. Zvinotapira kushushura naJesu nguva dzose.
Amen. How we can think that? How they had taken those great things? How the Paul the Apostle, that great apostle who had been through his time of trouble when he witnessed the death of Stephen.
Tinogona sei kufunga izvozvo kuti zvakatora sei zvinhu zvikuru izvozvo. Kuti uyo Paulo muapostora. Muapostora mukuru iyeye, akanga apfuura, nemunguva yake, yekutambudzika, paakapupurira rufu rwaStefano.
And seen his little face look towards heaven, and the rocks beating him in the face, and he looked up, and he said, I see the heavens open. I see Jesus standing on the right hand of God. He said, Lord, lay out this sin to their charge.
Ndokuona chiso chake chidiki, chakatarisa kudenga, nematombo, achimurova kumeso. Zvino akatarisa kumusoro ndokuti ndiri kuona matenga akazarurwa. Ndiri kuona Jesu akamira kuruoko rwerudyi rwaMwari. Akati, Ishe, musava pamhosva yechivi ichi.
And Paul holding the coach, that had put him for weeks after weeks upon the ash heap, walking back and forth till his mind had been polluted until he was on his road down to Damascus to try to fight a way out like a man going to a whiskey bottle to try to drown his sorrow.
Zvino Pauro akabata majasi. Zvakange zvamuisa kwemavhiki nemavhiki pamurwi wemadota. Achifamba, achikwira nekudzika, kusvikira pfungwa dzakange dzasvibiswa, kusvikira akange ari munzira yake kudzika kuDamasiko, kuzama kurwisa nzira yekubuda nayo, semunhu ari kuenda kubhodhoro rewhisky kuedza kuvhara kusuwa kwake.
He was in the midst of that when there come a voice from heaven, and a great shining light said, Saul, Saul, why persecutest thou me?
Aive pakati paizvozvo, apo, pakauya izwi, kubva kudenga, chiedza chikuru, chaipenya chikati, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko?
He saw him, he recognized him, that he was a resurrected Jesus, the one that he had witnessed of dying was raised again.
Akamuona. Akamucherechedza kuti aiva Jesu wakamuka uyo wakapupurira achifa wakamuka zvakare.
Oh, I can remember my own life on the road down to destruction when I heard a sweet voice, I am Jesus. I was once dead, I'm alive forevermore. Because I live, you can live also.
Oh, ndinogona kurangarira upenyu hwangu pachangu. Ndiri munzira inodzika kunoparadzwa. Ndakanzwa izwi rinotapira. Ndini Jesu, ndakange ndakambofa, ndiri mupenyu nekusingaperi. Nekuti ndinorarama, unogona kuraramawo zvakare.
Since that time, put my hand in his, I've trusted him through the dark places. When the times come where I can't see which way I'm going, I still trust him.
Kubva panguva iyoyo, ndichisa ruoko rwangu mune rwake. Ndakavimba naye, nemunzvimbo dzine rima. Kana nguva dzasvika, uko. Kwandisinga kwanise kuona nzira yekwandiri kuenda ndinoramba ndichivimba naye.
Every Christian believer has to be pushed into those trials. Every Christian believer has to be put on the ash heap so that he can come forth with an experience.
Amen.
I know my Redeemer liveth.
Mutendi wese muKristu anofanira kusundidzirwa mumiedzo iyoyo. Mutendi wese muKristu anofanirwa kuiswa pamurwi wemadota kuti agone kubuda aine chiitiko. Ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama.
We don't come here this morning just to sit and talk about some historical affair, which is all true, but we come here with a testimony this morning. I know that Jesus Christ is the Son of God. I know him beyond any shadow of doubt.
Hatiuyi pano mangwanani ano kuzongogara nekutaura pamusoro peimwe nyaya yemunhoroondo yakaitika inova iri yechokwadi yose, asi tinouya pano nechapupu mangwanani ano. Ndinoziva kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Ndinozviziva pasina chero mumvuri wokupokana.
I know that he raised from the dead and he lives within me today. He is mine and I am his. I am a joint heir with him in the kingdom of God.
Ndinoziva kuti akamuka kubva kuvakafa uye anorarama mandiri nhasi. Ndewangu uye ndiri wake. Ndiri mudyi wenhaka pamwe chete naye muhumambo hwaMwari.
Easter. Easter brings a great thing, a resurrection, a new hope. Have you got it this morning? Is it in your heart? Do you know that your Redeemer liveth and he makes all things work together?
Easter. Easter. Inounza chinhu chikuru. Rumuko. Tariro itsva. Unayo here mangwanani ano? Iri mumwoyo mako here? Unoziva here kuti mudzikinuri wako anorarama uye anoita kuti zvinhu zvese zvishandire pamwe chete.
You say, Brother Branham, I'm sitting here waiting for the prayer line. God's working that just exactly for the good. Why was that precious little boy the other day stricken blind when he was born? That God might get glory and turn a city upside down.
Unoti hama Branham, ndakagara pano, ndakamirira mutsara wokunamatirwa. Mwari ari kushanda izvozvo chaizvo izvo mukunaka. Sei, mukomana mudiki uya anokosha. Rimwe zuva akarohwa neupofu paakazvarwa kuti Mwari vakwanise kuwana mbiri uye vagopidigura guta.
Sure, God knows what he's doing. God knows and he puts us on the ash heap in order to show us his glory.
Chokwadi, Mwari vanoziva zvavari kuita. Mwari vanoziva uye vanotiisa pamurwi wemadota kuitira kuti vatiratidze kubwinya kwavo.
So this morning I say this, friend, after 31 years of ministry, after 31 years of toils of the field, I want to make my testimony to this.
Saka mangwanani ano ndinotaura izvi shamwari. Mushure memakore makumi matatu nerimwe eshumiro. Mushure memakore makumi matatu nerimwe emushando wakaomarara mumunda wekuvhangera. Ndinoda kupa chapupu changu kune izvi.
I've seen disappointments. I've seen the time I've asked for things and cried for things and begged for things and failed to get them.
Ndakaona zvinoodza moyo. Ndakaona nguva yandakakumbira zvinhu, nekuchemera zvinhu, nekukumbira zvinhu, ndikatadza kuzviwana.
But if I'll just wait patiently upon God, then I know that it works just exactly right, comes out just exactly right, does just exactly the right thing.
Asi, kana ndikangomirira, nekutsungirira pana Mwari, ipapo ndinoziva kuti zvinoshanda zvakanaka chaizvo izvo, zvinobuda zvakanaka chaizvo izvo, zvinoita nemazvo chaimo chinhu chakanaka.
I lost my baby, my little Sharon. That's one thing that stumbled me. I said, how can that be for the good? How can it be for the good?
Pandakarasikirwa nemucheche wangu Sharon, wangu mudiki. Ini, ndicho chaive chimwe chinhu chakandigumbura. Ndakati, ko, zvingazova zvakanakirei? Ko, zvingazova zvakanakirei?
Months later, when I seen her stand there in all the beauty of a young girl, speaking to me, standing beside that old wagon broken down there.
Zino, mwezi aitevera, pandakamuona akamira ipapo, murunaku rwese, rwemusikana wechidiki. Achitaura neni, akamira parutivi rwengoro iya, yakare, yakatyoka ipapo.
I noticed she lived, she might have turned out wrong. God had to take her while she was tender and sweet. I know I'll see her again. I know I shall see her. I know it beyond any shadow of doubt.
Ndakaziva kuti dai aizorarama aigona kunge akazoshanduka oita zvisirizvo. Mwari vakatozomutora achiri munyoro uye achitapira. Ndinoziva kuti ndichamuona zvakare. Ndinoziva kuti ndichamuona. Ndinozviziva pasina kana chero mumvuri wekupokana.
I think of my wife of 22 years old, taken just merely a girl, a little mother there when the papers give a headline here, a young mother, reverendess, dies. Oh, my heart bled. I didn't know what to do.
Ndinofunga nezvemudzimai wangu wemakore makumi maviri nemaviri ekuberekwa. Akatorwa achingori musikana zvake. Amai vadiki ipapo. Apo mapepa. Akapa musoro wenyaya pano. Amai vechidiki mufundisi. Vachangofa. Oh, moyo wangu wakarwadza. Sei. Ndakanga ndisingazive zvokuita.
But today, I know it was all working for my good. I know the life had to be ground and twisted and squeezed to get what in it was out. There was too much branum in there. It had to be squeezed out before God could make himself known.
Asi nhasi ndinoziva kuti zvese zvaishandira mukunaka kwandiri. Ndinoziva kuti upenyu waifanirwa kukuyiwa nekumonyororwa nekusvinwa kuti hubuditse zvaiva zviri mahuri kunze. Makanga muina Branham akawandisa imomo. Aifanira kusvinwa achibuda Mwari vasati vakwanisa kuzvizivisa.
There was too much of you in you till God had to squeeze it out through trials. And while that squeezing was coming on, it's hard, but after a while the skies clear back and you see the purpose of God.
Makanga makawandisa iwe mauri kusvikira Mwari vakatozvisvinira kunze kubudikidza nemiedzo. Zvino kusvina ikoko pakwaiuya kwakaoma, asi mushure mechinguva matenga anojeka zvakare. Ipapo unobva waona chinangwa chaMwari.
And you cry, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on the earth. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God.
Unova wadanidzira, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama, uye pamazuva ekupedzisira achamira panyika. Kunyange honye dzemunyama dzikaparadza mutumbi uno, asi zvakadaro munyama yangu ndichaona Mwari.
These little trials and things are just for a moment, they fade and pass away, but they're only done for your good.
Let us remember that, that God would get glory. Shall we bow our heads just a moment?
Miezo midiki ii. Nezinu. Nezo chinguwa bedzi. Uye. Ino nyangadika. Pamweno kupfuura. Asi. Inongo itirwa chet kuti. Zvikunakire. Ngatirangarirei izvozvo kuti Mwari. Vazowane mbiri. Ngatikotamisei misoro yedu.
I want to ask before prayer, is there any here would like to be remembered in a word of prayer before we close? God bless you.
Ndiroda kubvunza, tisati tanamata. Pane mumwe here pano angade kurangarirwa mumunamato. Tisati tavhara. Mwari vakuropafadzei.
How many in here would say, I want God in the hour of my trial now to give to me a new experience that I can come forth new again?
Vangani vari muno vangati? Ndinoda Mwari munguva yekuedzwa kwangu zvino kuti vandipe chiitiko chitsva kuti ndikwanise kubuda ndava mutsva zvakare.
Raise your hands. Say, I want this to be a resurrection for me, a Easter, to resurrect me and new hopes, new powers, new health and new joy. Lord, bless you, my dear people.
Simudza ruoko rwako kuti ndinoda kuti urwu rwuve rumuko kwandiri. Imwe Easter indimutse utariro itsva nemasimba matsva utano hutsva uye nemufaro mutsva. Ishe vakuropafadzei vanhu vangu vanodikanwa.
Our God and our Savior, we are so grateful to thee for this Easter, for what it means to our hearts, and by faith over yonder across the land we can see the coming of the Lord Jesus as he's making himself ready now, putting on his kingly garments.
Oh, Mwari wedu, nemponesi wedu. Tinokutendai zvikuru nekuda kweEaster ino. Nezvainoreva kumwoyo yedu. Uye, nekutenda. Miri uko. Miri kwenyika. Tinogona kuona kuuya kwaIshe Jesu. Pavari. Kuzvigadzirira pachavo zvino. Vachipfeka hanzu dzavo dzehumambo.
And the church is putting on the bridegroom, putting on her wedding gown. There's fixing to be a great meeting pretty soon.
Uye, church iri kupfeka chikomba chichipfeka hanzu yacho yemuchato. Pari kugadzirira kuva nemusangano mukuru munguva pfupi iri kutevera.
This ash sheep can't stand forever. When we're hearing people laughing, making fun of us and calling us that scandalous name of holy rollers and making fun of us and say that we're not even mentally right. Oh, it can't last all the time, Lord.
Murgi uyu wemadota, haukwanisi kumira nekusingaperi. Patinenge tiri kunzwa vanhu vachiseka vachiita dambe nesu uye vachitidana zita riya rokunyomba rekuti vaumburuki vatsvene uye vachitiseka uye vachiti hatina kunyatsokwana mupfungwa. Oh, hazvigone kugara kwenguva dzose, Ishe.
But let us be as Job, hold our testimony. Let us be as Daniel at the lion's den, or the Hebrew children at the fire furnace, or Abraham in his journey.
Asi, ngativeisa Job, tobata chapupu chedu, ngativeisa Danieli, pagomba reshumba, kana vana vechiHebheru, vari pavira remoto, kana Abraham, murwendo rwake.
Help us, O Lord, to stand true until we see that great thing take place. When the trumpet shall sound and the dead in Christ shall rise, we which are alive and remain shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye.
Tibatsireiwo, oh, Ishe, kumira takatendeka, kusvikira taona chinhu chikuru chiya chichiitika. Kana wamanda yarira, uye vakafa muna Kristu vachamuka. Isu vapenyu uye vasara tichashandurwa kamwe kamwe kubwaira kweziso.
Then will come that Easter for us that Christ enjoyed some 1900 years ago this morning and said, because I live, you live also.
Uye zvadaro pachauya Easter iya kwatiri iyo Kristu akafadzwa nayo makore chiuru nemazana mapfumbamwe akapfuura mangwanani anhu ndokuti nekuti ndinorarama nemiwo munorarama.
This same Jesus that was taken up from the midst of us shall come back just the way he went. We shall see him even every scar in his hand and every thorn print on his head, we shall see him.
Jesu mumwe chete uyu. Akatorwa kumusoro, achibva pakati pedu, achadzoka nenzira imwe chete yaakaenda nayo. Tichamuona kunyangwe vanga roga roga riri muruoko rwake, nevanga rose reminzwa riri mumusoro wake. Tichamuona.
Oh, I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand.
Oh, ndichamuziva, ndichamuziva, uye ndakadzikinurwa parutivi rwake ndichamira.
Yes, Lord, my poor heart, as it, this feeble body of mine begins to bend beneath the load, the cares and toils of the harvest field, the mission field.
Wangu ishe, moyo wangu unosiririsa, apo mutumbi wangu uno, wakarukutika, wochitanga kukomba mapasi pemutoro, kufunganya, uye, nekushanda zvakaoma mugoho, minda yekuvhangera.
The ups and downs and the indifference between arrogant ministers and so forth across the place and the people scorning and evil powers.
Nenguva dzakanaka nedzakaipa, uye, nekushaya hanya, pakati pevashumiri, vanozvitutumadza, nevamwe vakadaro, munzvimbo dzese, uye, nevanhu, vachizvidza, uye, nemasimba akaipa.
Oh, Lord, someday we're coming like Elijah down to the river. Look over there, harness to every bush, a chariot of fire that'll pack us away.
Asi, oh, ishe, rimwe zuva, tirikuuya saeria, zasi kurwizi, totarisa miri uko. Pakasungirirwa, pagwenzi roga roga, ngore emoto, ichati takura tichienda.
Let us know that these ash heaps are only veils to hide us from that great thing that just lays ahead, that great glory.
Tizivisei kuti mirwi iye madota. Ingori zvifukidzo, zvekuti vanza kubva kuchinhu chikuru icho. Chakangomira chiri kumberi, kubwinya, kuya kukuru.
May we remain true like Job until we can see him face to face. May we be as true as our Lord was as our example to go to Calvary to ready to be crucified and to be crucified with him that there might be a resurrection in our life. Grant it, Lord.
Maitaramba tiri takatendeka sa Jobo kusvikira tamuona chiso nechiso. Daitava takatendeka sezvaiva zviri ishe wedu. Semuenzaniso wedu, kuti tiende kuKaruvari zvakare. Takagadzirira kurovererwa, uye, nekurovererwa pamwe chete naye, kuti pave nerumuko muupenyu hwedu. Zviitei ishe.
May if there be any scorners here that was like Paul of old that's made fun, may they find the Easter on their road home this morning. Grant it, Lord.
Dai, kana paine vaseki pano, vanga vakafanana na Paulo wakare. Vanga vachiseka, dai vawana Easter munzira yavo yekumba nhasi mangwanani ano. Zviitei ishe.
We pray, Lord, that those that are on the ash heap of destruction, ash heap of sickness, that this will be the hour that they will be delivered.
Tinonamata ishe kuti avo varipa murwi wemadota wekuparadzwa, murwi wemadota wehurwere, kuti ino ndiyo ichava nguva yavanosunungurwa.
Last night, speaking to that little woman out at the trailer, her husband, how that yonder in Phoenix, in a serious condition, those big cancers laying up there on them, and now today is perfectly well and normal.
Usiku wapfuura, ndichitaura kumukadzi, mudiki uya, kunze patirera, pamwe nemurume wake, kuti miri ku Phoenix, ari muchinano chakaipa, uye kenza huru, dziya, dzakagara ipo pavari, uye zvino nhasi, vakanyatsopora zvakakwana, uye vakanyatsoita zvakanaka.
The little baby that was going to have his heart taken out sits here in the building this morning, normal, well, a little blind boy that once walked in the darkness and never see daylight, walks today and sees the light of day, and oh, God, how we thank you for this.
Uye mwana mudiki, anga achizobviswa moyo wake, akagara muno muchivako mangwanani ano, akanyatsoita zvakanaka, ari mutano, mukomana mudiki, bofu, uyo, panimwe nguva aifamba murima, uye, asina kumbobvira akaona chiedza chezuva anofamba nhasi uye anoona chiedza chezuva zvino Mwari tinokutendai sei nokuda kweizvi.
It's all looking beyond the veil to that great day of resurrection. Grandfather, let them know that these things had to be that way, that these little blind boy could see, that the little child having heart trouble might give a testimony to others.
Uye zvese zviri kutarisa seri kwechidzitiro kuzuva iroro guru remuko. Zviitei baba. Uye itai kuti vazive kuti zvinhu izvi zvaifanira kuve zvakadaro. Kuti izvi mukomana mudiki bofu agone kuona kuti mwana mudiki ainge ane dambudziko remoyo akwanise kupa chapupu kune vamwe.
All these things work around together for good to them that love you.
Zvinhu zvese izvi zvinoshandira pamwe chete mukunaka kune avo vanokudai.
All made possible to us because there was one obedient in trial. There was one who stood the test. That was Jesus. The one who was so obedient to the Father, till the Father raised him up on Easter morning, because it was not possible that he should be holding of death.
Zvese zvakagoniswa kwatiri nekuti paive nemumwe akateerera mukuedzwa. Paive nemumwe akamira pakuedzwa. Akange ari Jesu. Uyo akateerera kwazvo kuna baba, kusvikira baba vakamumutsa mangwanani eEaster nekuti zvaisakwanisika kuti abatwe nerufu.
For I will not suffer my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell. For he was found faithful, always doing that which pleased the Father. God, may we ever be faithful at the post of duty.
Nokuti handingatenderi uyo mutsvene wangu kuti aone kuora kana kuti ndisiye mweya wake mugehena nekuti akawanikwa akatendeka achigara achiita izvo zvinofadza baba. Mwari, dai tikaramba takatendeka tiri panzvimbo yebasa.
No matter what our trials is and our troubles, whatever, may we be able to say always, I know that all things work together for good to them that love God. Granted, Father.
Zvisinei nokuti miedzo yedu yakadini uye nematambudziko edu chero chii zvacho, dai tikakwanisa kutaura nguva dzose, ndinoziva kuti zvinhu zvese zvinoshandira pamwe chete mukunaka kune avo vanoda Mwari. Zviitei baba.
We bless these people this morning with our blessings. They've come early from their places. They've come to the tabernacle. They've come to get comfort.
Tinoropafadza vanhu ava mangwanani ano nemaropafadzo enyu vamukira kuuya vachibva kunzvimbo dzavo vauya kutabhanakeri vauya kuzowana nyaradzo.
May they go home this morning with the power of the Holy Ghost burning in their hearts, walking along the road like those coming from Emmaus said, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way?
Dai vaenda kumba mangwanani ano nesimba remweya mutsvene richipisa mumwoyo yavo vachifamba munzira seavo vaibva kuEmmaus vachiti mwoyo yedu haina here kutsva matiri apo anga achitaura nesu munzira.
Granted, Father, I commit them to thee now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Zviitei baba, ndinova kumikidza kwamuri zvino muzita raIshe Jesu Kristu. Amen.
All right, Brother Neville. Now remember the services. We won't have prayer cards this morning because that if we have prayer cards, as long as I get them people stand here like that, I'll still rely upon that gift.
Zvakanaka, hama Neville. Uye zvinorangarirai shumiro. Hatizove nemakadhi ekunamatirwa mangwanani ano. Nekuda kwekuti kana tine makadhi ekunamatirwa, chero bedzi ndikaita kuti vanhu vamire pano saizvozvo, ndicharamba ndichivimba nechipo ichocho.
I've got to have a place to lay that aside where I can walk out here and I'm afraid. I seem to be scared. And I'm afraid I'll make a mistake.
Ndinofanira kuva nenzvimbo kusvikira ndachiisa parutivi apo pandinogona kufamba ndichiuya kuno uye ndogona ndinotya. Ndinoita sekunge ndiri kutya uye ndinotya kuti ndichakanganisa.
To lose a battle is not lose a war. Patton lost several battles, but he never lost a war. That's right. And we'll lose lots of battles too, but we'll not lose a war.
Kukundwa pakurwa hakusi kurasikirwa nehondo yacho. Patton akakundwa pakurwisana kakawanda asi haana kumbobvira. Akakundwa muhondo ndizvozvo uye tichakundwa pakurwa kuzhinji zvakare asi hatizorasikirwi nehondo yacho.
I'll make many mistakes, but I won't lose the cause. God gave it and God will take care of it. It's anointing.
Ndichaita mhosho dzakawanda, asi handizorasikirwe nechinangwa. Mwari vakachipa uye Mwari vachachichengetedza chizoro.
You know, it's time. I believe the hour is, and I'm beginning being this Easter, this day.
Uye zvino yave nguva, ndinotenda kuti ndiyo nguva yacho, uye ndave kutanga nekuda kwekuti iEaster nhasi uno.
I'm going to go on like I did there, praying for the sick. And if I can, it's anointing. It's something has to happen within me.
Ndiri kuenda, kuenda mberi sezvandakaita paye ndichinamatira vanorwara. Uye, kana ndikagona, chizoro, chimwe chinhu chinofanira kuitika, mandiri.
I'm not too used to it. It comes in such a way I maybe not be able to detect it just right, but I've got to keep going at it until I do know it every time. So this will be the day that I'll try by the grace of God.
Handina kunyanya kuchijaira. Chinouya nenzira yekuti ini pamwe ndinogona kutadza kuchibata nemazvo, asi ndinofanira kuramba ndichienda pachiri kusvikira ndava kuchiziva nguva dzese. Saka rino ndiro richava zuva randichaedza nenyasha dzaMwari.
The Lord bless you now. Brother Neville, the services will begin at 9:30.
Okay. Ishe vakuropafadzei zvino, hama Neville, uye shumiro dzichatangana 9:30. Hama Neville.